very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, December 4th, 2014. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable. Ngati kurukurei madzimai, I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Mina Praxitis Jeremiah.
Today we are focusing on events at the ZANU-PF Congress, where Vice President Joyce Mujuru, once one of the most influential women in the country, is facing elimination. What are your views on the issue? What does this mean in terms of women leadership in the country?
To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for all the women out there, Thursday is your day, so join us every Thursday.
We are also on the internet. You can reach us on www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, lobanjalo ku www.voaindebele.com.
The succession race in the ZANU-PF party continues to heat up, with the level of hate speech against Vice President Joyce Mujuru escalating. Most women are watching. They were watching the rise of Mrs. Mujuru with optimism, as she appeared to have broken the political glass ceiling, leading to hopes that a woman might one day hold the country's most powerful post.
This hope, however, Marvelous, is crumbled in recent months or days and weeks, with scathing attacks against Mrs. Mujuru piling up in ZANU-PF. This has led to her failing to attend even the ZANU-PF Congress that's going on right now, which will end on Saturday.
Mm-hmm.
Which is currently underway in Harare. Mrs. Mujuru has been accused of corruption, allegedly plotting to eliminate the president, and so many other things. We don't know whether it's the truth or it's just ramped up charges against her.
Yes, PJ, you know that today President Mugabe actually officially opened the ZANU-PF Congress, vowing that those who allegedly plotted to assassinate him, which quote-unquote includes Mrs. Mujuru, and those implicated in corruption charges will be sacked from government and face persecution upon proof, of course.
Mm-hmm. And we won't forget, Marvelous, that this week, these days, starting from the 25th of November up to the 10th of December, we are still commemorating 16 days of activism against gender-based violence.
Yes,
and the Zimbabwe Peace Project, an organization that monitors politically motivated violence in the country, believes that hate speech that intends to degrade, intimidate, or incite violence against someone based on political affiliation, race, or ethnic is harmful. The organization cautions that hateful words can all too easily lead to physical attacks on citizens and set off a cycle of violence. In the program, we are going to have Justina Mkoko. Justina Mkoko, if you recall very well, is it about 6 years ago?
Yes.
She went through a very painful ordeal.
Yes.
Personally, mm-hmm. as a person, as a woman. So we are having her on the program to just articulate some of the things that she feels comfortable talking to her about.
And
her ordeal.
What's interesting, PJ, is also that she heads the Zimbabwe Peace Project, which means
yes.
that she is talking about peace when she actually went through a very harrowing experience where she mm-hmm. was abducted and she was tortured
Indeed.
And a lot of, you know, bad things happened to her, but she's preaching peace.
Mm-hmm.
And at this time where we see so much hate speech and so many accusations being labeled against Mrs. Mujuru, she is also speaking about peace,
mm-hmm.
that maybe there is a way that women can actually
talk to each other.
Speak, you know, to each other, because judging from what Mr. Mugabe, the president, was saying today, he says that his wife is the one who actually alerted them about what was going on with Mrs. Mujuru.
Mujuru, yeah.
So, you know, it's a very interesting topic today, but it has left many women asking where Mrs. Mujuru's future lies in politics, and also what this means for women in general. That,
yes,
you know, Mrs. Mujuru had set the bar very high for women, but now we have seen it all being shattered in the past few weeks, and
yeah,
everybody is wondering what next.
What next? Obviously, what next? We had thought that we'd gone so many steps ahead, but now we have taken so many or hundreds or thousands of steps backwards.
Yes, PJ.
Kuhlelo lwethu lamhlanje sikhuluma ke ngokwenzakala ebandleni leZANU PF. Ikakhulu sikhangeleke inkinga esezibhekane labomama esezidalwe khona ngale ngase Congress. Ezidaleke singakayila ku Congress yangkhona amazwi akade ekhulunywa ukuthuka unkosikazi Mujuru. Asitsho ukuthi unkosikazi Joyce Mujuru is a saint. Hayi. Sithi nxa kulukuthi kulokuphambanisana okuthile akukhulunywe ngomlomo njalo kulungisiswe ngomlomo njalo ngoba vele kuyabe kuboniwe ngomlomo kulungisiswe ngomlomo yikho ke esizakhuluma ngakho ke lamhlanje ukuthi ela kusasa elika nkosikazi Mujuru lime njani ela kusasa labesifazane nxa abezana uPF beza thakaja badabule isisekelo sabo sombuso iconstitution yabo baza kwenzanike ku constitution eZimbabwe yimbuzo esiukhangeleyo kakhulu sizakhuluma ke sizakhuluma lo nkosazana Justina Mkoko yena ke njengomqondisi we Zimbabwe Peace Project kodwa ke sizaba lethuba njalo lokuthi asichasisele ukuthi yena eminyakeni eyisithupha edluleyo ube lenkinga yokuthi uke wathunjwa bayamthotsha wangena entini ebuhlungu kakhulu okungamelanga ingenwe umuntu oyisifazana sizaba lethuba lokuthi sikhulume laye ngakhona lokho.
Chokwadicho PJ nasi muchirongwa chedu chengatikurukurei madzimai tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weZANU PF Congress uko vazhinji vakatarisa zviri kuitika kune mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru mutungamiri wenyika President Robert Mugabe nasi vaenderera mberi vachishoropodza pamwe nekudzikisira pasi amai Mujuru avo vari kupomera mhosva yekuti ivo vari kuda kuvabvisa ivo Mugabe pachigaro nechisimba asi vazhinji vari kutarisa vachiti zviri kuitika izvo zvinorevei kumunhukadzi nekuti tinotarisa PJ kuti mai Mujuru pari zvino ndiye mukadzi anga achiratidza kuti ane chimiro chekuti angakwanise kuti rimwore mazuva avewo mutungamiri wenyika uyezve tinotarisa kuti vakazvininipisa vakagara kwemakore mazhinji vachidzidza ivo kubva kuna President Robert Mugabe asi nhasi uno aiwa ndo vari kunzi vakaipa uyezve nhasi taona President Robert Mugabe vachitaura ivo kuti vese vari kuti ivo vari kuda kuvabvisa pachigaro uyezve vari kuita zveuori vachawanikwa ivo vachiburiswa muhurumende saka vazhinji vari kutarisa kuti chiichi chaitika kuna mai Mujuru vachasungwa here uyezve zvinorevei kumunhukadzi nhasi wo futi tinenge taita rombo rakanaka PJ kuti tinge tina muzvare Justina Mukoko avo vakatarisana ne kushungurudzwa makore 6 akapfuura muna 2008 apo vakatorwa nechisimba vakanoshungurudzwa vakaitwa zvakawanda asi mai Mukoko vanoti ivo pari zvino aiwa vanhu ngavataurirane vayananisane kuitira kuti zvanga zvirwirwa nemadzimai zvienderere mberi saka ndinofunga kuti nhasi aiwa tichave nenguva yakanaka tichimbonzwa kuna muzvare Mukoko kuti chii chingaitwe nemudzimai kunyangwe zvako wakatarisana nemhirizhonga sezvakaita mai Mujuru kuti varambe vachienderera mberi neupenyu kuitira kuti mune ramangwana tizoonawo vatungamiri vanobva mumadzimai avo akadaisa vana mai Mujuru
and hatisi kureva kuti mai Mujuru vatsvene
kwete
vanogona kunge vakakanganisawo semunhu wenyama
hongehe
kodwa ke sikhangelele kuti aphathwe ngendlela elesithunzi just to respect her for what she did, she even fought for the country, for goodness sake. So we just have to give just an element of respect somehow.
And
but it seems...
Yeah, as you know, PJ, a lot of women activists are saying this actually takes us...
backwards.
Back. It doesn't matter that Mrs. Mujuru is a political figure or she's in the ruling ZANU-PF, but she is a woman. Mm-hmm. And this has taken us back. And they are saying the way forward is going to be very difficult if what the president is threatening to do happens, mm-hmm. where he's saying that he will be looking at eliminating those that he suspects mm-hmm. have been plotting to assassinate him or are corrupt. So we wait and see. The next few days, PJ, will be very interesting.
Yeah, very interesting. Mm. Yeah, very interesting. We don't know whether she's... But I don't think she deserves to be the one to be arrested right now because so many other members of ZANU-PF are doing exactly whatever she's allegedly been doing or she wants to be arrested for.
Kachikamadza kana kuti kushunguruza varume varimu bato iro rezanopiefu kuti sei vanga vachizvikwanisa kuzvita izvi semudzimai. Saka tinoramba tichingotarisa kuti zvii zvichabuda kuCongress nekuti zvichazotarisawo kuti vana vedu isu vasikana vanokwanisawo here kuzoenderera mberi vachipihwawo zvigaro zvepamusoro sezvanga zvina vana mai Mujuru.
Interestingly, Mugabe himself, I heard him say, you see, they didn't come today for this meeting. It's because they are embarrassed or they...
Yeah.
So...
Yeah.
And yet, takanzwa mazvapfura ya ndine zuro kana kuti mari mwezuro. Vechidiki, the youth, actually threatening that if she comes, we are going to embarrass her.
Aiwa, PJ,
so why would she come?
Taita mnyarikani wedu wokutanga, watanga tichipembedza hapa musoro pezvake, muzvare Justina Mukoko, makadi yenyu. Alo, muzvare Mukoko, makadi.
Tiripo makadiyo.
Aiwa, tinokuchingamidzai nemufaro pano, makadi iko ikoko kuHarare. Aiwa, tirinani tiri pano ini na PJ tichimbokurukura nemadzimai uye zvitana tatotaura tikati aiwa tichange tichitsikwa namuzvare Justina Mukoko. Tinotarisa kuti nezuro manga muri kurangarira nguva yamakambopindana nayo makore apfuura, asi nhasi zvedu tatiruda kunyanyotarira zviri kuitika muZANU-PF matiri kuona mai Mujuru vachitaurwa mashoko asina kunyatsomira zvakanaka. Kuti zvinobatsira here muzvare Mukoko mukukurudziridza mamwewo madzimai nyanya vechidiki?
Zvinotirwadzei uyezve zvigoti dzikisirei pasi chinangwa chine chekuita nekusimudzirwa kwevanhukadzi. Tinotenda kuti apa pane zviripo zvakaitika.
Halo,
tinofunga pane nzira.
Muzvare Mukoko, foni yacho inenge iri kuti netsei pangwa mukambo. Famba famba mijana.
Hai, bati pane network. Faka pansi vakufonele back.
Because haisi kunyatsoita zvakanaka nhare yanga yakutiitira atingataya majairos PJ.
Majeras.
Saka pari zvino takamirira zvedu kunzwa kuna muzvare Mukoko nevamwewo takamirira zvemuzvare Gladys Slash kwayo kuti tizeye navo tichimbonzwawo kuti zviri kuitika izvi muZANU-PF zvinorevei kumunhukadzi. Nekuti tinoona kuti mai Mujuru takanyanyotarisa yadu nhoroondo yavo vagara vari muhurumende kubvira vachiri musikana wechidiki achibva kuhondo.
Vakaenda pachinzvimbo chekuva minister. She was the youngest minister, if I'm not mistaken, at independence.
Wechidzimai.
And
uyezve vakatanga ivo kuverenga mabhuku vakatanga kuita dzidzo yavo padiki nepadiki asi ndinoona mumazwi ekunyomba ari kubuda pari zvino vanongonzivo aiwa havana kudzidza asi zvataka tichinzwa kubvawo mumapepa nhau nekuonawo mararamiro avanga vachiita vane PhD ndidoctor saka zvimwe zvacho unozoshayiwa kuti tongotarisa tichiona kuti chiichi chaitika mazuva aya anotevera.
Mazuva anotevera, because if I remember very well when she came back from the war in 1980, she barely had JC, Form 2. And she started her studies kuita Form 4, kuita Form 6, kuita degree ravo rekutanga. Now that she was so resilient. She is a role model in
for
some sense.
For some women, yes. It doesn't
I'm
matter.
I'm not saying she's a saint. Get me right. But she's a human being just like anybody else. And she doesn't deserve to be treated like that.
Yes.
Definitely she doesn't. Oh, my mjuru. Ukanya sekichizadimene lenkinga ezinini.
PJ, usati waenderera mberi, tinenge tabata muzvare mukoko. Muzvare mukoko, makadizve.
Siya kwamukela kuhlolo.
Chienderera imberi yenyu mungoti tsananguro zvatanga tavhunza paye kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi mubato reZANU PF. Takanyanyo tarisa kuna mai mujuru. Zvinorevei kumunhukadzi?
Zvinongoti dzikisirei pasi. Takatarisa ndofunga tarisiro yatanga tinayo kwenguva refu inoenderana nekusimudzirwa kwevanhukadzi kuti vasvikewo kumusorosoro. Hatirambe kuti pamwe pane zvinenge zvakaitika. Ndirikuti pamwe pane zvinenge zvakaitika nekuti umbowo huzere hausati hwavepo. Asi ndinofungidzira kuti pane nzira dzakakodzerawo dzinoenderana nechiremera chemunhu kuti nyaya idzodzo dzigone kusvitswa kuti vanhu zvizikanwe kuti pane zvanga zviri kuitika.
Muzvare mukoko tongoti muti gaga nechirungu
mazwi anorwadza. Mazwi ekutuka haati vake semhuri yeZimbabwe.
Tokumbira kuti mungoti gaga nechirungu zvamataura izvi kune vamwewo vangange vasiri kukwanisa kunzwisisa rurimi rwaamai.
I think what is happening at the moment, especially when we look at Vice President Joyce Mujuru, it's quite disconcerting, especially on the side of women, because I think it kind of sort of dampens our optimism in terms of the upliftment of women. I think even if there were allegations, I'm sure that there were better ways of dealing with those allegations so that they would be able to go with the office that she occupied. I think at the moment today we heard that she did not attend the Congress.
Yes.
And it's now like she did not attend and did not give an apology. But I think just a few days back, there were threats that if she even tries to step a foot at the Congress, the youth were going to deal with her. So I think she got herself in between a rock and a hard place. And I think for me, what really hurts is the hate language that continues to be held at some people.
So, Ms. Mukoko, judging from what you're seeing on the ground and what you went through, what would you say as an organization is the way forward here?
I think at the moment it will be very difficult for us as an organization to say what is the way forward. But I think what we simply advocate for is the peaceful resolution of conflict. Mm-hmm. Conflicts are inevitable, but it is the way that people handle the conflict and come out of the conflict that makes them different from the next group of people. Mm-hmm. And so as an organization, our call to ZANU-PF is that conflict is inevitable. It is inevitable in families, in companies, all over. Mm. But I think it is how people handle and come out of that conflict that makes them different. So I think my appeal is really probably to look for good ways of being able to address the issues that are bedeviling them, rather than to resort to the kind of language that we have been hearing over the last few weeks.
Nyakubingelela Justina, kwasazana mkoko. Nza kucela ukuthi ubambe ecingweni khona lapho ngilomunye enteka engicelile ukuthi siphathisane kuhlelo lethu uNkosazana Linda Mpofu. Siyakwamukela kuhlelo uNkosazana Mpofu. Unkosazana kumbe unkosikazi? Hello.
Hello.
Yebo. Ngithi ngunkosazana kumbe ngunkosikazi?
Hayi, sebenzisa unkosazana Mpofu.
Ngumampofu.
Ye, ngumampofu.
Siyakwamukela ke kuhlelo lwethu Mampofu. Ngizwa kuthiwa ule mizuzu emlutshwana uke vele wantshela. Awuthi hlafuhlafu ngamalutshwana nje ukuthi usiyele ukuthi wena uyibona njani indaba leyi yokulwisana kwabesifazane kumbe ukusetshenziswa kwabesifazane ukuze silwisane thina ngokwethu.
Ya, indaba leyi inzima kakhulu njalo imbi. Mina ngokwami ngiyayenyanya.
Yeah.
Okufana nalokuthi lathi thina singabomama savumela abanye abantu basilwisanisa. So yindaba sibili engiyenyanyayo okuthi mina ngokwami sengananzelela ukuthi hayi siyasetshenzisa ukuthi silwe thina njengabomama. Kodwa kulaba abangakananzeleli kuyanzisa ubuhlungu sibili, ngoba uthola abantu sebegoqe izigqoko sibili kuliwa. Kodwa nanzelela ukuthi hayi abantu laba abalinje bona ngokwabo bodwa, kukhona okukhona okukwenza balwe njalo okungelani labo, but okuyikuthi umuntu uyofuna ukuthi nje aye phezulu esebenzisa nje womama.
Uliswaniswa njengenkomo.
Kakhulu inyathi zingqikilana ngenkomo.
Miss Linda, in a just a nutshell, would you give us your opinion over this matter, the goings on in ZANU-PF, the fate of Mrs. Mujuru?
Okay. As for me, Mrs. Mujuru has never been my favorite person, because she comes from a party that is full of thieves, and you know all those ugly things that they've been doing to us as Zimbabweans. However, I still feel that it's uncalled for to be, you know, to be undressed in front of people, to be embarrassed in front of people. I still feel that it's very unfair on the part of ZANU-PF. It's very unfair to do that to a woman who is actually has shown some tendencies that she wants to be a leader. And, you know, to be down-dressed like that, I still feel it's unfair.
Mm-hmm. Aiwa, thank you so much. So as we go forward, what do you think now is, how will women, you know, like rise from what we're seeing happening now? We see Mai Mujuru had actually climbed to the echelon, you know, up the upper echelons of power. How does that take back or move forward the struggle that women have been trying over all these years?
I think it's a point to us women. I think we actually have to emulate what Mrs. Mujuru has done, you know, wishing and hoping that one day she can be a leader of Zimbabwe. I think we should take it from there, that yes, as women, we are supposed to hope and wish and make it happen that one day one of us can be a leader in Zimbabwe, the president of Zimbabwe. Mm-hmm. So I think we really have to start, you know, tying really our shoelaces and getting out there and, you know, finishing this job that Mrs. Njuri has started. And
Thank you.
She shouldn't lose hope as well. I think it would be okay if she starts her own party. It's allowed. Yes, we can. She can start her own party. Mm-hmm. I think, yeah.
Thank you very much, Mrs. Moy. I think PJ ndobodzokera kuna muzvare mukoko ndichivunza ini kuti pane vamwe vari kutiwo sei mamwe masangano emadzimai pari zvino akangonyarara asiri kunyanyotaura kana kubuda pachena kuti vari kuona sei zviri kuitika muzano PF.
Ndinofunga vanhu vane nguva dzavo dzekugona kukurukura pamwe hamuna kuvatsvaga kuti mugone kukurukurawo navo.
Tamboedza muzvare vazhinji pari zvino vari kuti inenge iye yatinoti pachirungu hot potato. Iri kunetsa pari zvino kuti inyatsokurukira nokuti
munhuzvinotoda vakashinga.
Zvinotoda vakashinga. Saka tombodzokera hedu tichidzora ndangariro tichitarisa zvakaitika kwamurimi muna 2008 tichitarisa nezviri kuitikawo kuna mai Mujuru kuti chii chamungakurudzirawo pari zvino dai tiri kuti mai Mujuru vakateerera takanyanyotarira pamuri kutaura pekuti muri kuda kuti aiwa dai zvaikwanisika kuti pasaite kunyombana nezvimwe zvakadaro.
Ndofunga chinhu chikuru sekumbotaura kwandaita nyaya yekunetsana inyaya inowanikwa kwese kwese, asi kubuda kunoita vanhu mukunetsana ikoko ndo chinhu chakakosha. Ndichidzokera kunyaya yamasimudza yezvandakasangana nazvo muna 2008 inyaya inorwadza nekuti ndakapomerwa mhosva yandanga ndisina kumbobata yandanga ndisina kumbonhuhwidza kana kutswedera pedyo payo. Saka izvozvo ukangodzokera mundangariro uchitarisa zvandakaitwa zvacho zvinhu zvinoti rwadzei, asi panguva imwe chete ndinorumbidza Mwari nekuti Mwari vakaratidza simba ravo kuti nyama mungarwadzisi asi mweya wangu ndakachengeta.
Hamukonisi kubata-bata. Ngakubuza ke ngamafichane kuti uchasiseke okwakusengqondweni zakho ngaleso sikhathi kusenzakala, njalo ngalesi sikhathi nxa sesifika isikhathi sangikhona lelo date lapho owathunjwa khona, uchasisele nje o-comfortable ukuthi ungasichasisela khona.
Ngaleso sikhathi PJ anzangicabangele ukuthi uzaphuma ngoba nganitshelwa ukuthi banakho ukumbulala and akula muntu ozababuza. Bengingenamandla ukuthi ngenzeni njengomuntu owayethunjiwe. Bekuyinto ebibuhlungu kakhulu ukuthi uze utshelwa ngomunye umuntu ukuthi silakho ukuthi sikuqedise khona. Yibuhlungu nxa ngicabanga ngikhangela ngemuva, kodwa ngizwa ukuza njalo ukuthi inkosi imsindisile ngaphuma.
PJ, I think we're having some phone difficulties right now with Ms. Mukoko, but we will call her right back. And I think actually we are coming to the end of the first part of this program.
Yes.
And I would like to ask our guest, Mrs. Justina Mukoko, to we'll call you right back.
Yeah.
And also Mrs. Moyo. And
Miss Mpofu,
who I think had actually said she cannot stay on the line. So.
VOA.